mambo chavumbira zvandiri kutaura kudai vhota kuni riri kutoitika kuti ndiani achaita mutungamiri wepan African Parliament kunyange vakanominetwa vari ivo voga vanokwanisa kupinda maelections mutemo wacho unoti ivo vari voga vanofanira kuvhoterwa zvakare kuti tione kuti zvavanzi neregion yavo vanodiwa nyika yose Africa inovadai here.
Mambo Charumbira vakasarudzwa sei kuti vagozosvika pakunzi ngavachinomiririra Pan African Parliament semutungamiri wayo?
Vacharumbira vakasarudzwa neSouthern Region ichitarisa unyanzvi hwavainahwo nechipo chavainacho chokubatanidza vanhu nokuva noruzivo rwakawanda rwePan African Parliament, because payakange ichivakwa ndiye mumwe wokutanga 2004 waivapo, akatungamirira makomiti akawanda akakosha muPan African Parliament. Saka vanhu veregion yedu yeSouthern African Caucus vakasarudza ivo vari voga kuti vamirire eSouthern Africa.
Ngatitariseiwo kuti vane rutsigiro rwakadini kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica.
Vakasarudzwazve nenorth, ndingada kudaro nokuti north yanga ichifanira kuisawo candidate inokwikwidzwa vacharumbira, nokuti ndo maregion maviri anga ane kodzero yokuisa macandidates, asi north yakati kwete. Paita murume anoruzivo anoichipo chokubatanidza vanhu, ngatimupe mukana. Saka north haina kuisa candidate, saka vacharumbira vamira vari voga. Tikatarisa mamaregion west, central neeast, tinoona rutsigiro rwakawanda runobva kumaregion iwawo. And ndinovimba patinoverengwa mavotes vacharumbira vachange vaine mazhinji kwazvo, nokuti munhu asina zvishura chanje dai muchiita maelections munombei muchiti iwe wakanaka iwe wakadai, asi munhu unongoti munhu wese wese anoda kuti Africa inge yakabatana munhu wavo.